A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 26th July 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And tonight on Live Talk Diaspora Forum, we're talking about the diaspora vote, which is now apparent will not happen next year. And what next for the millions of Zimbabweans in the diaspora?
In a landmark ruling giving reasons for a 2013 court order dismissing postal ballot by foreign-based Zimbabweans, Chief Justice Luke Malaba last week said the right to vote was not absolute and that limitations were justified.
There is now uncertainty over this issue because the judgment is based on the old constitution, and opposition parties are now making frantic efforts to make sure that their supporters in the diaspora cast their votes.
So tonight we have constitutional lawyers to help us explain this issue.
And for you to join us, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe Zulu kandaba siyadibana njalo lamhlanje kungolwesithathu sihlangana ke kuhlelo lwethu lweviki maviki wonke ngolwesithathu uhlelo Diaspora Forum lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokhetho i-diaspora vote okutsho khona ukubana abantu abahlala emazweni angaphandle angaphetheya abasoze benelise ukuthi bavote njengalokho okwakucatshangelwa ngabanye. Siyabona ukubana kuminyaka edlulileyo ngomnyaka ka-2012 bakhona ke abase udaba lolo emthethwandaba besithi bona bafuna ukuthi bavote besemazweni lapho abahlala khona. Kodwa siyazi ke uhulumende usephe izizathu eziningi ezibalisa ukusilela kwemali lokunye okunjalo. Kodwa ke kuthi ngeviki edlulileyo Justice Luke Malaba ufakeke isinqumo esithi yena hayi akusoze kwenzakale lokhu, kodwa siyazi njalo ukubana uthe efaka isinqumo lesi ubesebenzisa ke i-constitution eyakudala singazi ukuthi ke sokuzahamba njani, kodwa ke siyakwazi ukubana akuso okuphica kakhulu ngoba uhulumende yena useyazisile ukubana hayi ukuvota kwabantu abasemazweni kumele baye eZimbabwe bayobhalisa njalo bese bevota beselizweni hathi besemazweni. Jonga
wongu wadiwa vateereri nevatariri, tiri kusangana zvakare pachirongwa chedu Diaspora Forum uri musi wechitatu 26 Chikunguru 2017 kuti tikurukure panyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Pane nyaya yekuti dai zvabvumidzwa kunge zvichivhota sezvinonzi zviri mubumbiro remutemo idzva zvokuti vange vachivhota vari kunyika dzavari. Pekutanga takamunzwa Zeki ichitaura kuti aiwa hatina zvikwanisiro kana mari zvekutinge tichiita izvozvo. Svondo rapera tikazonzwawo Chief Justice Luke Malaba vachiverenga mutongo kana zvikonzero zvakapiwa pamutongo wenyaya yakakwidzwa kudare muna 2012 yakanzwikwa muna 2013 pamusoro penyaya ipikiswa nechizvarwa cheZimbabwe vatavengwa bukaibenyu vakanyoresa semuvhoti mumusha wemabhuku asi vachigara kuSouth Africa vaida kuti vapiwe mvumo yekuvhota vari kuSouth Africa ikoko yatingati kana postal voting. Dare rakaramba izvozvo asi svondo rapera vaMalaba, Justice Malaba, vakazoverenga zvikonzero zvavakapa vakati hurumende haimanikidzwe kuita izvozvo, zvichireva kuti vari kunze kwenyika vanogona kunge vasingakwanisi kuvhota. Asi vamwe vari kuti mutongo iwoyo waitarisa mutemo kana bumbiro remutemo rakanga richishandiswa muna 2012 vakakwidzwa nyaya iyi kumatare navabukai benyu, zvichireva kuti zvapane constitution itsva kana bumbiro remutemo idzva vanhu vanenge vakutarisira kuti mutongo iwoyo unenge washanduka. Ndozvatatichinzwa nhasi kune nyanzvi dzatetiinadzo pachirongwa. Nemi vana veZimbabwe ngatibatsiranei panyaya iyoyi. Tichanzwa zvakare vemapato ezvimatongerwo enyika kuti kana zvisora zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikanga zvanzi hazvichavhota, ivo vari kuitawo chii kuti vakwezve vanhu ivo kuti vadzoke kumusha vanyorese vazovhota? Ndo zvatiri kukurukura nhasi. Sunungukai kupinda muchirongwa, ndechenyu vateereri nevatariri. Kandi
yebo Jonga, si lo mhloni chawaqala unkosazana Tabitha Khumalo, yena ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT njalo engummeli wedale lephalamende. Siyakwamukela kuhlelo, Makhumalo.
Ngiyabonga futhi.
Makhumalo, sikhuluma ngodaba lwevoti lapha, ikakhulu abantu abanjengathi abasemazweni, sekusobala ukubana asozo senelise ukuthi sivote. Lina lithini njengebandla?
Njengebandla la-MDC ikhothelwa ngubaba uTsvangirai, siphakathi kwempima le ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ziphiwe amathuba ukuthi basebenzise ilungelo labo lokuthi bavote inkokheli abazifunayo. Sonke siyazi ukuthi izizathu zikhuluma kunjenje ilokhu ihlafuna neva ngodaba lona lolu. Kodwa thina njengebandla sikhuthaza izizalwane zaseZimbabwe, ikakhulu lezi ezingaphandle kwelizwe lapho ezakhelene leZimbabwe, bakithi siyalikhuthaza izihlobo zethu ukuthi buyaningi amavota libuye lizwejese njengamavota. Into eqakathekileyo nje ukuthi lesiphepha sakho lologwalo lokuthi elitshengisa ukuthi uhlala eZimbabwe lingarejista libuyele emsebenzini selizathi libe lizovota. Thina kulokhu siqukaqhukana nodaba lokuthi izethu linike lawo mathuba.
Ucingo lwakho lungani luyakhayizela lapha, alizwakali kuhle. Siza kufonela njalo, ungafaka phansi sikufonele njalo enxa singathola iline engcono. Okay. Yeah, so Jonga, this is quite a very serious issue if you consider the number of people who are not going to vote.
And Zek says it is expecting about 7 million people to register to vote. And it needs how much? $274 million for
Yes.
But some people are Gande. They are arguing that that's a lot of money for an election to be held in a country like Zimbabwe. Don't you think that the $274 million could also cater for postal voting if Zeke wants people from, I mean, who are outside the country to go and vote?
Oh, yeah, definitely that would. But, you know, on that argument that the $274 million is too much, I saw somewhere where people were saying that, you know, people are comparing Zimbabwe with other countries who already have the BVR and other, you know, infrastructure in place. Zimbabwe has nothing, so it's starting from scratch. That's why they're having all this money. But you never know. Since we are having some guests, maybe they will help us.
Chris Ndanzwa, kuti tavana va Madok Chivasa, vanove mutauriri webatore NCA, vari parunhare. Vachivasa, tinogamuchirai nemufaro pachirongwa chedu. Aiwa, tinotenda zvikuru. Vachiwasa, nyaya yatiri kukurukura ndiyo yekuti zvisara zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panenge pasina tarisiro yekuti zvichange zvichivhota zviri munyika dzazviri. Patove netarisiro yekuti mapato ezvematongerwo enyika akaitawo serenyu vange vachikwezva vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vadzoke kumusha vanyorese kuvhota, vachizodzoka zvakare kunovhota. Zvii zvamuri kuitawo sebato pamusoro penyaya?
Ya, ndokungautso kutanga chakakosha kuti vateereri vazive zvekuti zvino vanhu vasiri muZimbabwe vachakwanisa vachivhota vari kuita zvikora haisi nyaya inowani, inyaya yakabuda painyorwa kunze romutemo. Nekuti ndonyaya ingati iriti iriyo yava yakatonyorwa kunze romutemo. So zviri important kuti vanhu vazive nyaya yayo vari ku diaspora. Ndezvekuti vanhu vakatokanganisira yavo yekudiaspora vanhu vakanyora bumbiro romutemo kuti zvingate zvakangonyorwa mubumbiro romutemo kunzi kana munhu achinge ari kudiaspora anokwanisa kunge achivhota. Ndinoba kuti pachova nevanhu vaikambena kuti vavhotere bumbiro iye vachiyeza kubumbiro iye imwe yezvikoso zvaaitotaura zvava zvekuti zviro zvemune diaspora vote saka ndofunga ndozvakanyanya kukosha izvo kuti izvi zvinhu zvakatoona kudhara tisati tatombova political party kunoti ko diaspora voting isimo mukonsero saka isusu separty NCA the only solution to that problem itori nyaya yekuti todzokera zvakare nyaya yechi yebumbiro remutemo
rononyorwa patsva
kunyange rikasanyorwa patsva chakakosha kuti vanhu vazive ndechekuti bumbiro ritoripo iri rine zvakawanda zvakatara zvediaspora vhoti zvingori zvimwe zvakuonekwa izvozvi ndokuvati ndonyaya yakanyanya kunetsa kuti mungarangarira kuti patanga tiri civic society organization senca painyorwa bumbiro romutemo sungaitotishamisa chinhu chekuti diaspora vhoti tikatarisa diaspora vhoti munoona kuti diaspora vhoti vanhu vanga vasingatodi diaspora vhoti izanu p f chavakadia diaspora vhoti ndechekuti zanu p f kunyange isusu tese tinopidza zanu p f tikasavhota vanhu vekudiaspora vese vakavhota nevanhu vezanu p f varimuno muzimbabwe zanu p f haikwanisi kuhwina tsarino idzodzo saka zvakatotishamisa kutoona kuti vanhu vataitofundidza ndovachitavaitobhenefita panyaya yekuti vanhu vekudiaspora vavhote mamaopotions anga ari muinclusive government vakatotitanisa kuti ndovanga vakufamba vachitotiti mune diaspora vhote saka ndonga zvakakosha kuti vakazive kuti zvinhu izvi zviri kunetsa zviri mubumbiro romutemo
asi tomboisa hedu parutivi nyaya iyoyo vachwasa imiwo sebato zvii zvamuri kuita kuti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vapindewo musarudzo idzi
ya ndokungati ndonyaya ndiri kutaura vakandimira kuti isusu senca ndofunga kuti tisu vanhu vatanga vachitorwira kuti kodzero iyepo kodzero iyi yakatosikwa munew constitution ndo reason yekutoti isu senca imwe marizon kuti tozoita political party atoti kana zvakatodaiso vanhu vese ava vari kudiaspora vachinzi vakavhota zvinonzika kuti mapolitical parties ari haana hanya nechi nevanhu andimunoona saka zvese zvingatongoitika ndezvengoroti vanokwanisa kuuya kuti vazovhota vandouya votoregesta wouya wovhota kunoku ndozvinhuzvakaramba isu zvaiwo vanhu ngavangovhota vari kwavari ikoko asi zvisineiti bumbiro romutemo ratovapo kuti zvichinje zvinhu izvozvo zvinokwanisa ngoto chinja yatachinja bumbiro romutemo riri
Thank you so much, Mr. Chivasa. Do stay on the line. We have a caller, Chris.
Yebo jonga silo Jethro Sibanda osenkayi siyakwamukela kuhlelo mnumzana Sibanda.
Yebo.
Ye ungasiphathisa usiphe imbono yakho.
Hayi mina imbono engelayo ukuthi abantu bezandla abangithwalise nzima umoya wami ubuhlungu kakhulu okwenzakale kuyini. Bala sizathu bani?
Hayi balezi zathu eziningi.
Abanye ulama ambassador agcwele ngkhona ngali emazweni akulalize lingela ambassador yelizwe. Okwenza bengavoteli ngkhona ngale kuyini bathumeza amavoti lapha kuyini?
Kulezi zathu eziningi abaziphayo bayafaka isizathu semali bayafaka lokunye kubana hayi nxa kuyikuthi bakhona abafuna ukusiphathisa asifuni thina sifuna ukuzenzela sodwa
ubona bale problem bagade imoto iamafuni china deal lapha bengu-2011 okwenza bengafuli imali leyo benika abantu bezovota kuyini
hayi unzima umbuzo lo ubufuna bona bekhona kodwa siyabazama kodwa hayi siyehlulekile ukuthi sibafake kuhlelo ngiyathemba abazizwela engxenye bazasiphendula kweminye umnyaka
okweminye umnyaka kunzima ngoba kade sithina sithwele nzima lapha emaphandleni la ngenxa yabantu bezanu kade sibathatha abantwana besikolo bebahambisa emayutini khwangali besiyabamithisa baphinde basibhubhe futhi bathi siyaba-abusa kutshoni koloko
hayi kunzima sibili hayi sibongile kakhulu baba Sibanda
nangomunye ithi ufuna ukukhuluma nawe
hayi mfake sikhulumelayo yebo ngubani ubaba igama
ngingugibson nyoni
awu yebo nyoni sakwamukela kuhlelo
vele mina into engiyibonayo lapha abasoze vele bavuma abantu bezanu ntaba ukuthi bavumele abantu abangaphandle kwamazwe ukuthi bavote ngokuthi bayakwazi ukuhlupha abantu bezami ukuthi labana abantu abangabe ngaphandle kwamazwe abaningi labo babalekelabona abantu bezami ukubathikulisa. Manje bangaphinda babavumele futhi ukuthi bavote bona bezele bekwazi ukuthi ivelela abathozi babavote anti lapha bezele ukuthi uvote abantu babo laba bala. Kambi ayayaya kanti yena amazwe ukuthi abathini ngathi siphakathi kwehlupho olungaka.
Hayi, amazwe anti yazi ukuthi amazwe athiyene imithetho yawo labo bamanye amazwe atsho njalo athi hayi lokwana ngokwelizwe lelana bazalungisa abantu bakhonala.
Ubekakithi ukulungiswa ngokuthi aphela singaze sithi sizame ukuthi sihlingisele ngokuthula siyaphoselwa amalokhu ezeni amathedi sadakayo bethi kuthelele imikhuhlane besitha siphosezeni njani ukuze sidlakale ukuthi thinabantu angabangakuphuniwe lokhu.
Hayi, kutsho ukuthi hayi kuzama nje lanti bakhona labo laba bedalela eParliamente.
Awulani nto ngenza ukubona usihle lapha abasengekusa khona njengoba nasihlekeka la nasithengisela iyabonga mpingamela.
Hayi, nguChris Gande ayisibongile kakhulu.
Ngibonile Chris.
Yebo, Jonga, the caller is saying, you know, they are wishing that the government would listen to them and that, you know, they've tried demonstrating in peacefully, but they are, you know, assaulted. So he's saying that, you know, it's really difficult to know what else to do. Mm-hmm. Anyway, we have another caller. Silonkosi. Siyakwamukela kuhlelo Nkosi. Ye, unjani Nkosi?
Hayi, ngikhulile kunjani?
Ye, siyaphila. Ungapi kwaMhlaba?
NgiseBotswana.
Oh, useBotswana. Kunjani khona ngapha?
Hayi, ngiyachitha ngiyaphumala nje kuRai.
Aha, uzahamba uyebhalisa yini lokuvota ekhaya?
Ngiyabhalisa ngiyahamba boy.
Ah, okay. Akusiphe ke imbono yakho.
Yabona abantu bezalo abantu abasomkhombolo. Ngoba indlela sebefuna ukuyisebenzisa kathesi bese kukhonile ukuthi sebeshiwe and okwenzakalela ukuthi wote silapha lasesikhona bayakwazi ukuthi ikwata kumbe i-state yabantu aba-outside Zimbabwe nabantu abangafuni ikhaya nabantu asebehluphekile asebefuna ukubuyela ekhaya. That is the reason bengafuni ukuthi sivote thina sila. Kodwa noma kunjalo, we are going to vote, we are going there. Unless batali ukubhalisa ukuvota. But if umelani ukuyabhalisa ukuvota, we will go and register and vote. You cannot have a bad someone who steps down and risk examination. Qualify, given a chance to work as a judge. A rotten judgment. Another one. He's someone who is confused, doesn't know where he belongs. And who's on cool, which is if I look cool in the Okat, I will move soon. That's a condemn. In fact, the one who has a better and better and better and better and better and we are running out of pressure. We are running out of men. And we are going to show them this time which we are not in a position to accept any nonsense from them. We are sick and tired of being rude and sucked. It's like people are about it. They were eating chickens and about the other. Everybody fought for that time. We cannot stop at it. That's a key for us in my company, Mr. Renda. That's a young man. We are not happy to live like this. I don't want to tell them a rich in a body like you find the moon to a fact that I look for the moon, the moon to a car. How do they see? Someone sitting nicely there comes up with the Egyptian judgment, who's about to be wrong about what they do. I would have to tell you that. That's absolutely nothing. We are not happy, but we are going to register and vote. And I advise and encourage
Sibongile kakhulu.
Thank you. Chris, I think we are having problems. I understand we have lost Mr. Chivasa. I'm not sure whether he's back on the program. Why, Chivasa?
No, we have Ms. Kumalo.
Yes, Ms. Kumalo is back. I wanted to check with Mr. Chivasa. Oh, he's also back. Okay. Muzare Chavita Kumalo, Vanu, Vajinji, Zukuru Sevarum, South Africa. Vano chema nenyaya kuti kudzoka kumusha kunovhota tinoda asi nyaya dzemari kuti tinge tichikwanisa kutauya tononyoresa tozodzoka zvakare kunovhota pane zviri kuitwa here nebato renyu kubatsira vanhu vanenge vati kuuya tinoda tikaungana tinogona kusimuka tichiuya kunonyoresa kuvhota
totenda ishuviro yevanhu vese kuti tiwane mari yekuti tibatsire hama dzedu dziri kunze kwenyika asi 2008 takaenda kuelection yakazokonzera mhere mhere takaedza kuenda kunyika idzodzo time isati yasvika kuti tiende kumaelections tichikumbira vamwe vedu vanotibatsira uyewo ivo vana vedu vana vemuzimbabwe vari ikoko tikaita mudunge every month mudunge until towards registration and kunovhota kunotibatsira nesuwo tichaedza nepatogona asi tese toziva kuti nyika muno kuno mutemo unoti vanhu vane matongegwe enyika havabvumigwe kuti vawane mari kunze kwenyika saka dzimwe nguva kuti titsvage mari tokupema hungu hatisati taiwana asi ikawanikwa tichabatsira nepatogona
Yeah, that's the assurance that people wanted to hear from you, Mr. Tavita, Honorable Tavita Kumalo, what your party is doing. We are also trying to get hold of constitutional lawyer, Dr. Alex Magaisa, and ZANU-PF Central Committee member, Mr. Munyaradzi Paul Mangwana, who was also part of the constitution-making process, but the phones are, like, letting us down. Chris, you can go back to Mr. Chivasa. Maybe you can throw a question or two.
Mr. Chivasa?
Yes.
Yes, so there are efforts, we understand, that are ongoing to try and take this matter back to court. What's your comment as a party? What's your comment on that, on these latest efforts?
Yeah, okay, I think the court has already given a direction on that matter. As far as the court is concerned, if there's supposed to be a diaspora vote, it must be written in the constitution. That is quite clear. Mm-hmm. And that has always been the point, that it must be written, that the people in the diaspora must vote. But even if you look at the old constitution itself, the provision was still the same as the one in the new constitution. Mm-hmm. But the difference was to say that you must not leave it to the court to decide, you see. That's where the mistake was when writing this constitution, because those were...
Oh, we lost Mr. Chivasa again. We are having problems with our phone lines, but please be patient if you want to call us on 202-465-0364. That's the number, Junga, right?
Yes, maybe I can read one or two comments from our Facebook followers. If you show on our Facebook comments, tina witness Mushonga. Vanenge vari kuSouth Africa avo vari kuti kuvhota tinoda asi takauya muno kuzoriritira mhuri dzedu saka handingasiye basa ndichiudza murungu kuti ndakumbonovhota basa rangu ndozodzoka rapera achachengeta mhuri yangu ndiani kuvhota kwandaita hapana zvinoshanduka saka tiri kuti vari kuZimbabwe takakusiyirai basa please vhotai nepedu isu tokutsvagiraiwo chikafu kuno tisazochema takangotarisana. Ndiri mukoma Witness Mushonga. Mukoma Christopher Chapeama, hanzi ya kuvota ndizvo asi zvakangofanana, nyangwe tikavota sei neuwandu hwakadii, tichidawo change muZimbabwe unozongonzwa zvichinzi Zanu PF ya winner. Saka regai ndishande hangu nekuti zvekuvhota pakavhotwa kare ndaramba ini maonero evamwawo. Mumwe ari kuti ndimukoma Mark Makona, hanzi ungatosiya basa uchienda kunovhota wozonzwa kuti Zanu yakahwina zvine mutsindo. Ndo maonero ari kuita vamwe. Handizive Chris kuti une zvaungawedzera here ipapa.
Chonga, I have some more messages from our listeners. I'm noticing there's one you had an exchange with.
Yeah.
Tichakunda T Siawe Siawareva.
Siawareva, yes.
Siawareva. Yes. Ah, okay. He says, you want to cast a vote for a country you deserted? Votai kwa Muri Koko. And then we have Pascal Chakawa who replied to Siawareva, and he said, so in your senses, were people particularly the youths supposed to stay in a country without employment just for the sake of patriotism? And we also have Lakson Mumbau who says, Siawareva, it's not all about criticism. We want our country and at the same time we need a better future. And of course the back and forth goes on with other, you know, Studio 7 listeners coming in. You know, there are people like him who say people in the diaspora should not be allowed to vote because they deserted the country. I mean, that's the sentiments coming from some people.
Yes.
And Mxolisi Dube says, we want to vote in the diaspora. How can we call Zimbabwe a democratic state when other people are not voting just because they are outside the country? This government is biased. We must be allowed to vote where we are. We must exercise our rights as citizens.
Regaititsva svitsa mibvunzo yose iyo kuna Honorable Tavita Kumalo, sezvo variwo vatinawo pachirongwa pari zvino. Asi tisati taenda kwavari, regai timbonzwa muteereri ari kukariba. Makadi? Hello. Hello, makadi. Ndafunga nhare dziri kunetsa. Regai timboenda kuna Honorable Tavita Kumalo. Manzwa anyaya dzataurwa nevateereri vane mashoko ataverenga, vamwe varikurudzirana kuti regai tishande tiri kunze kwenyika ikoko nekuti hapana chinoshanduka. Vamwe vari kuti vari kunze ikoko garai, regai tishande tiri kuno, imi makatiza nyika. Saka votai muri kunyika dzamuri ikoko. Munoti iwo Honorable Kumalo?
Nyaya iri pano ndeyekuti vanhu ivava vana vemuno muZimbabwe vakaona zvinhu zvagozha. Dai vasina kufunga kuti vaende kudzimwe nyika, vaizotaura mashoko iwawo here vachiri kuno kumusha? Vakawana mazano kuti vanoriritira munhu tozvikudza izvozvo. Asi hazvirevi kuti tese maZimbabwe totiza nyika here toisiya nani. Saka tofanira kuti tigwe tione kuti Zanu PF toibvisa sei. Endi kuti tidaro zvakuda chirirangwe, ngatigwei tese. Zvakuda svinga izvi. Tikasadaro tichapera mumaoko sesipo, tichafa. This is our time, ngatigwei zvokwadza hongu. Endi vamwe venyu matozoona kuti hazvibatsiri, asi zvinobatsira because hatisina kumwe kwekuenda isusu vamwe. Munanambuya vamakasiya pana pahama vana chinyi. Saka munotiudza kuti tofa here tichikona kuti tirwe tose. Zvazvo kuti vakadhizeta, havana kudhizeta. Vakawana mumwe mukana wekuti vanorarama. Isusu vamwe tikasara tikawana mumwe mukana wekuti tirwe. Ngatisanganisei zvese zvatokuita kuti tibvise vana. Endi nyaya yekuti remangwana.
Oh. Nare nasi zinenge zine naro. Regai tumbuona tichiedza kuti tidzore pachirongwa vachivasa pamwe chete na Honorable Kumalo. Timunzwa kune muteerera ari kukariba. Makadi?
Oi, makadi vadzonga.
Aiwa, ndinofara zvikuru. Zita ndiani? Hanzi vakuru havataurwe taurwe zita, regai vataure rega.
Aiwa, zvinodoida ndini mukumani chaiti munhu wevanhu kukariba kuno kumola kuno.
Hai, zita hombe mati ndiani zvakare?
Busumani taiti, takandikine munhu onzi munhu wevanhu.
Busumani taiti munhu wevanhu. Saka ndataiwa mazita evakuru haangotaurwa, regai vataure vega. Tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yatiri kukurukura munhu wevanhu.
Chikumbiro kuvanhu vari kunzoko vakadaro kavanenge vatiregerera ugozi hwoveto pana kurwatisese ngavadzokewo vanokwanisawo vozorejistawo tozokwanisa kuvhota tisese ugozi vakuru varume katatambura isusu muno muzimbabwe.
Saka
pazika taikumbirawo ziki kana yagadziriswawo bhoti kune uori wakawandisa sei. Apa ndiri kunzwa kuti vachaita ati ma15 days here panyika every prof. Saka vasva tingarejisteri vanhu mukati me15 days tokwanisawo kupinda sese vanenge totinga kuitwa.
Aiwa, ndofunga dzimwe nguva vari kutarisawo nguva kuti yasara zvakadii, nokuti takambonzwa dzimwe nyanzvi dzemutemo dzichitaura kuti pakaumbwa gwaro idzva rekuvhota 6 months kana kuti mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa, panenge papedyo zvikuru zvekuti gwaro iro rinenge rakufanira kuzoshandiswa musarudzo dzinouya. Saka kuti zvinge zvichiitika izvozvo vanofanira kuita pachine mwedzi ingaita kana minomwe, dzimwe nguva ndosaka vari kudimura nguva. Asi imi munowirirana here nenyaya yekuti vari kunze vasavhota vari kunyika dzavari, nokuti havasi vese vanokwanisa kudzoka kumusha kunovhota?
Aiwa kai, uchitoti vairekshona yekuda kubirwa apa bhozi havabvume kuti vanhu vari kunze ngavarejiste vari kunze ikoko. Saka kuti tivakuvazi kuti tivarwadzise pamwoyo ka, aiwa chikumbirowo ngavauye vazorejista vari muno muzimbabwe. Kana zvaomesesa kuti varejiste vari kunze, kana zvarambisisawo ngavadzoke vazorejista kutozovhota tese tisemudharau.
Hazvisi garandidi ka mukoma Busumani, hazvisi garandidi kuti vari kunze vacho vanozoya vachivhotera divi ramuri kuda imimi.
Kuti vazova kuti vari kunze kuka vakatiza nhamo iri munomu.
Munogona kudai dzang'anga ichinobata mai futi.
Aiwa, vakatiza nhamo munomu, vakatiza mabhodi nosa. Vakadzoka vanenge vagonerawo munhu wevanhu, vanenge vatigonera kuti zvemanga.
Aiwa, maita basa mukoma Busumani taiti munhu wevanhu kukariba uku.
Kumola chaiko kunoku tivazunye mudhavu.
Kumola. Aiwa, maita basa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa uye nekuteererawo kustudio 7. Rambai makadaro.
Kupotawo muchitifonerawo varumewo tigere kuno kusvike majenaristi kana vanomirira zvinhu zvekodzero dzevanhu tiri kusango mudhara achiutaiswa sevanhu from Zimbabwe. Ndo zvinhu zviri kuzwadzisizo.
Aiwa, ndizvozvo chaizvo. Maona kuti studio 7 haina painosiya, saka takwanisawo kubatai.
Aiwa, pepagona chokwadi ndafara neniwo kute zvemanga pa.
Maita basa mukoma Busumani taiti munhu wevanhu kumola, tinotenda zvikuru. Tine mumwe muteereri mukoma General vari kusouth Africa uku. Makadi?
Ndiko makadi enyu akuru.
Takasimba. Ndigeneral ani hama?
Makura.
General Makura.
Yeah.
Aiwa, tipei pfungwa dzenyu General Makura panyaya yatiri kukurukurai.
Chokutanga chirongwa chokunyoresa chikangotanga, takati wande tiri kuda kuya kuzonyoresa kuzovhota, tiuya kumusha vasachema nomusha chatorejista kuvhota. But dambudziko riri pandoziva pambotaro kuti mutaite kamudzatu kanzatu kuti vanhu vazokwanisa kuwana bhazi, nishuru kuremba ba last elections pane ma delay akaitwa nevanhu vevanhu takadaida ne bus down of voter pakaitwa ma delay pa border takazorelease after hours nguye kuvota atodarika saka akakurudza atachengeta nyore tachida unovota zviri nanti toenda a week before bose takaenda mama last days takaenda ma last days vane dambudziko rokuti pa border tinogona kudelay watozosvika nguva yafamba kuvhota toda kuzovhota ende kutorejista toda kutorejista tiri kuno kusatapura takatoti one day tinokurudzira vakaro made tonorejista kuvhota aindetorejista kuvhota vangotanga chiprogiramu iyo chete hai muchaza nhambe yevanhu vakaprosa boda vanyorisa nenge vakati one day
saka munotambira henyu mutongo iwo wekuti vanhu ngavangodzoka kumusha wavhoti vanoda kuvhota zvepostal vhoti zvaramba
tarwadziwa nokuramba zvakaramba tirivhote tiri kuno kunze nokurwadziwa kwatiri kuita toda kutoenda kumusha kwachikoko vane vakwanisisa kuenda kunovhota isaka takatarisa kuti vachatibvumiwa zvikuru sa isi padhuze nezimbabwe south africa panapa zvachitofanira kuti hapa vachatibvumiwa zvakaramba kuti vakaramba kuti hazviite kuti tibvote tiri kuno kusouth africa ava mhiri pari mupopo padhuze baba tinoenda kunorejista takatoti one day
tinoita
maprogiramu ekutokurudzirana kuti varume patangosangana yamaoria totoita ashedzana maoria kakunosatatoati tozviti maoria tuziri moria here kana programu yatanga uku saka munonyoresa nzaa munhara ndiri pamberi kunonyoresa tirikukurudzirana tirikukurudzirana iyo programu toda takaitera vamwe musazvinhu zvatanga musi wakati kana kubasa varungu vetu vazvati kana programu yatanga please motibvumino kunonyoresa
saka imi kumusha dunhu ramuri nderipi kwamuchazononyoresa kuti mugozovhota muri
inini kuno ndiri kumupfumalanga but ndirogara muharare tinorejista muharare ya
asi hamutyi here kuti munosvika ikoko kuharare monza wanga wagara mwedzi inodarika gumi nemiviri uri kunze kwenyika saka hatichakuziva muconstituency
aiwa aiwa zviti mapepa ndinawo mapepa ndogapa ndogara imba ndeyangu ende futi vanhu vazhinji vanogara navatosenza tese kunoku takatovagadzira mapepa ekuti vanonyoresa nemisarava epandogara inini
aiwa maita basa zvikuru general makamura
general wehondo
region general gande ari kutaura nemi general
ndati chibvunza kuti ndigeneral wehondo here
taapamudyandigere baba
ok
iworia
aatendao baba
thank you so much general Chris is general is saying well if this fails, then they are going to mobilize in large numbers to go back and register and also go back to vote when election time comes. But he says in the last elections, they tried to mobilize and hire a bus, but the process at the border delayed many, resulting in some of them missing out on voting. So he's saying if they decide to do that again this time, they have to do it early so that they, even if they are delayed at the border, they will cross on time to vote. And also we had Mkoma Busuman Taiti Munwevanu from Mola. He's saying that those in the diaspora, please come back home to vote. He's also urging people who can manage to go back home and vote to do so in order for the votes to count. So those are sentiments from some of our callers, and we understand that Mr. Chiwasa is back on the line.
Yes, Mr. Chiwasa.
Yes.
Yes, Mr. Chiwasa, you were explaining there, I had asked you a question about if you are going to be on board the new court application that seeks to give rights to people outside the country to cast their votes from the countries where they are.
Yeah, no, you see, that is surely a waste of time. I think the diaspora needs to understand that for them to vote, it must be in the supreme law of the land. And it's already missing in that supreme law of the land. So the best way to correct it is to put it in the constitution. So, as NCA, of course, we hear people there saying that they are going to organize so that they come and vote. It's a good thing. But, they also need to revisit the issue that I was alluding to earlier on. Could they were supporting a constitution which was actually excluding them from voting. And obviously some of the players who will be in that election next year are the people who were urging them to vote for that particular constitution. So it's also critical for them that it's a good thing as they come and vote, but honestly, they must also vote opening their minds, because already their choices must be based on history. There's not any way that you must come and choose a leader who decides to lie to you that there's a diaspora vote in the constitution. Then it makes me sound that the diaspora vote is not there.
Maybe, Mr. Chwas, I can throw a question to Honorable Tabitha Kumalo. You are saying that the new constitution does not give that provision to Zimbabweans in the diaspora. Honorable Kumalo, is that true that the new constitution does not give those in the diaspora the provision to vote?
No, the constitution gives the people the right to vote. But what is critical is for government to meet the obligations of those that are outside their country, whereby Zimbabweans in the diaspora should be given the latitude to exercise their rights at our embassies. And unfortunately, as we all know, when it comes to such things, the ZANU-PF government is no money.
But do you think that those who are threatening to take legal action will help change the dispensation?
Well, we all know that the legal entity in this country is the ZANU-PF appendage, but it's critical that we do take such issues to court so that we have evidence to prove on the violations of people's rights in terms of voting or in terms of violence or in terms of private property.
So now, which is which? Mr. Chivasa, on the other hand, is saying that the current constitution does not allow the people in the diaspora to vote.
Well, that's quite odd, because if that was the status quo as we speak, then ZEC would not be refusing to get the diasporans to vote and commenting on the issues of ZEC not having money to pay for the diaspora vote. It's very expensive, and God knows what next. Surely, if it was a constitutional requirement, Justice Makarawe is a very highly decorated judge. We should have picked that up to say, no, in terms of the Zimbabwean constitution, they are not allowed to. Why is he debating the issue if it's unconstitutional?
Mr. Chibasa, your response?
Yeah, okay. I think that's quite laughable, I think. Because the reason why people are going to court, and the court already indicated that it must be written explicitly. That has already been made clear. So, in any event, there was an election in 2013 after the new constitution, and the people in the diaspora did not vote. Then we are going to another election. The people in the diaspora will not vote. If it's a constitutional violation, then, why is then no one going to the court to say that there's a violation? And obviously, if anyone thinks that is a violation, they must go to the court. But the court has already explained that. I think it's a matter that the explanation being given by Honorable Kumalo, I think it's understandable from a position, I think. These were the guys who were leading, I think, of the constitution. So obviously, she needs to defend it, but the reality is quite clear. The people in the diaspora are now obliged to come here and register to vote, and also to come here to vote. Because what we had wanted was that they should have voted from where they are. And that is what we call diaspora vote. And that diaspora vote is not in the constitution. That is quite clear.
Right. I hear you, Comrade Chivas, that the judge said the issue of diaspora vote must be explicit. Where was he picking up, where was his source of that answer? Obviously, he must have referred to some law that forced him to then request for it to be explicit. And all other, I'm saying, international laws, where is Zimbabwe? We are signatory to these international laws in terms of the right to vote. And we are obligated to meet the requirements of the right to vote. And even look at the SADC protocol, it's also clear on those issues. And anyway, hypothetical, let's say it's not in the Constitution and the government is not obligated. Surely, if the Constitution says every Zimbabwean must vote, then the government must put in measures to make sure that those people that are outside Zimbabwe get the opportunity to do so. We have seen issues where countries, citizens, are found in catastrophes, and their own governments put in effort and send people, personnel, to go and take care of those people that have been affected by whatever case that could be, and bring them home. So why can't Zimbabwe go to embassies and get the embassies in our Zimbabweans to vote?
Yeah, quite interesting. There. Meanwhile, I don't know who we have lost there. Kumalo, are you there?
Sorry, we have a problem.
Hello, Vachuasa. I think we have lost Mr. Chuasa.
But anyway, Jonga, I was going to read him section 23 of the Electoral Act, which they were arguing in court when Mr.
Bukai
Benyu made the application. It says that the Electoral Act removes that particular section of the Electoral Act removes the voters' roll from the voters' roll names of those who spend at least 12 consecutive months outside their constituencies. So it's really not clear, because if you maybe you haven't been out of your constituency for less than 12 months, I wonder if you can still vote, Jonga.
That is, if they are going to use the old voters' roll that was under the Registrar General's office. But I'm not sure whether we still have our guests. Honorable Kumalo? Hello?
Yes, I'm here.
Yes, do you see Zeki coming up with a new voters' roll before the 2018 elections? And if so, I mean, if you think it will come up with a new voters' roll, do you foresee any problems since we are going, I mean, the country is going to use the new BVR system?
Our prayer is that, as the MDC led by Dr. Morgan Tsvangirai, is that ZEC should be able to come up with a new voter roll. But knowing the machinations of ZANU-PF, there is going to be a snake somewhere. So what is critical now is to put our ears and eyes on the ground, so that whenever we hear anything, we start making noise as much as we can, go to court, do whatever that we need to do, so that we force them to do something about it. And anyway, if that voter roll comes out, our understanding, the cost is going to be beyond anybody to buy that voter roll, which then means to say, if they produce it, they will make sure that most of the political opposition parties will not be able to buy them, let alone the aspiring candidates to go through those voter rolls. They will make it so expensive to an extent that no one will be able to pay for it.
So in the event that ZEC fails to come up with a new voters' roll as is required by the Constitution before, I mean 6 months before the election date, and they revert back to the Registrar General's voters' roll, do you agree with that arrangement? If
no,
it happens?
The voters' roll is full of dead people that don't exist, We cannot accept it. It's flawed. It's totally flawed. And as an MDC led by Dr. Tsvangirai, we are not accepting that. But again, we will have to cross that bridge when we get there, so that we come up with a strategic position in terms of how we respond to that. But our prayer, we are hoping that they don't do that. But if they do, we have plans in place which we will only discuss when the issue comes up.
Thank you so much. Please do stay on the line, Chris.
Yebo, Ncube, silo Ncube ecingweni, siyakwamukela Ncube.
Salubonani bakadi njani?
Hayi siyaphila. Unjani eBotswana?
Hayi kona upho kancane.
Mhm. Akusipheke imbono yakho.
Unyawo lizothi.
Eh. Hayi kuzolunga.
Unyawo lo emizini yabanye abantu.
Mhm. Hayi asithembeni ukuthi uzolunga.
Akuzoze kulungi.
Hayi abadala bathi okungapheliyo kuyahlola, kuyaba kusihloleni.
Amen. Lokho kuyaphela thina khona kuzasala kunjalo.
Ungasipheka imibono yakho.
Uhlupho lwakhona lapha baba engisondweni ya. Sizahamba sonke siyebhalisa siyevota. Uyezwa ucebo lele lithi omunye lomunye kabe lencwadi ohlala khona. Yinto ezayenza ukuthi vele iphathi yena le vele ebusayo isiwine kudala. Ngoba kunje sike savota laphana ngo-2007 iphathi yadliwa yena le ebusayo angithi ekudliweni kwayo kwathiwa sizatshela ukuthi owinileyo ngubanda namhla epresidentalini akangikwazi ukuthi kwawina bani. So kwathiwa sokubuyelwa ngo-2008 sasukuma lapho kade sikhona sabuyela sathi singalahli imveleko ngikufelo. Kodwa kufike sithe sesiyevota ibizo lami lapho emvotela khona lalingasekho. Ngoba kuba sebesazi ukuthi laphana kule support yabantu be-party enje. Njengoba nakathesi nje kunje. Babhizi bayakhampena asikabhalisi. Kungakhampenwa njani thina singabhalisi? Le yinto engayibuza umama uMakhumalo ukuthi kuvele khona fanele kube njalo yini. Ngoba kathesi ngakunje ibizo lami kukuthi ngathi ngafanisa limpopo malangathi le makhukhu uhlezi ubhalise makhukhu ba uvota khona uyezokuthiwa ibizo lakho omunye waphethe selandila sezwe ngabanye ukuthi amabizo asendaweni enje uyethola ibizo lomuntu osemakhukhu balisempopo yabona. Uyabe ezasuka basuka bebe bangaka basuka emakhukhu babesiyempopo yabona into yakhona. Kathesi kunje obviously babevele besazi ukuthi umama uMakhumalo uzalwa endaweni enje uza kuvota endaweni enje liyathatha lisuke endaweni enje kwenza kanti ukuthi labana basendaweni enje lithathe lisuke endaweni enje yabo. So khonokhwana kuyayenza ukuthi abaningi abantu kuzabazimele ukuthi baze bahambe bakwanise ukuyevota laba kulo baba okhulume ese-South Africa ngokuthi ukhulume ngesishoni ukuthi abakhona ngapho kabavoti. Lokana kusebenza ungathembi isiphala senye indoda. Kathesi kukhulunywa ngokuthi fanele bangakhitshwa laphana e-South Africa abantu. Ngabekhitshwa bakuya ngaphi ilizwe lingalunganga. Njalo umama uMakhumalo thina sibise kakhulu ukuthi sisebenzisane labo. Kodwa kuyehlula. Itimu ungayisapota idliwe. Uyisapote idliwe. Kwesinye isikhathi inqaku ukuthi lokhu yaqalisayo. Ilokhu idliwe itimu yakhona uyayizanjalo nsho uphethe ukuthi liyashiyo timu uphethe uchiya le timu yakhona. Labo kababe namapulani ukuthi nxa abantu beyalele emtilokhuzeni kuyenziwa njani ngabeyalele esihlalweni ngoba bathi ongalwelanga ilizwe leliyane lezimbabwe kasozalivuse. Ngiyabonga.
Hayi sibongile kakhulu mnumzana
kuhle ba.
Christine emwe muteereri mukoma namo goronga vari kuSouth Africa makadi mukoma namo
tiripo zvedu makadi zvenyu vakuru
ndagona here kuti ndava goronga
ndiwo chavo chavo inonzi namo goronga kwareswa kufamba unowira
unowira mugoronga
unowira mugoronga
vanobva papi kumusha vagoronga
isiri vemasvingo netara apa saka rinopisa bhikita makomo
ikona kutaura ndimi uri kunzi chidzokai kumusha munyorese kuvhota kana zvaramba edzai zvimwe
aiwa mashoko iwawo akanaka zvikuru asi zvotishamisa ndevamwe vedu voti hatidzokeri kundonyoresa kuvhota nokundovhota kwacho kana padero panenge paipa taitango kurudzirana tose kuti ngatingoita chibatira pamwe mbanje gwavava tindonyoresa panebuda kudzokerwa kundovhota tondovhotazve. Ndafara zvikuru nemashoko omwe mukuru waambotaura ati ari kumupumalanga uko vanoti vane mubatanidzwa wavo unogona kuvasisa kundovhota kana mwari atitendera. Mashoko iwavo akanaka zvikuru, asi ndanichiona sokuti kana vakaenda vari pamwe chete rise boka vachiti vanoda kundovhota, bhodha rinogona kuvaomera. Dai zvava zvangoita kuti vangobata umwe neumwe pake vongofuta sevanhu vari kungoendavo zvavo kumba, ndonasi kuti vangafamba zvakanaka.
Tina Honorable Kumalo ari parunhare, hamene mune zvamungada kubvunza here?
Tingangoda kungovakurudzira zvedu kuti shoko irori rinonyanya kuchema nevamwe vedu rokuti mari iri ishoko rakaoma, nokuti vanenge voti ndamboenda kundonyoresa ndadzoka. Saka devambozamawo kutaura nomusangano wedu kuti utibatsirewo kuti patinenge takuuya kuzovhota ipapo ukakwanisawo kuwana chimari chinokudzosa vokusvika kuno, ndoona sokuti zvingatibatsira. Nokuti ivo vanovati vanhu vatinavo kunoku vakawanda zvikuru, saka tikada kuti tiregererane hazvina, hapana patingasvika napo. Vakuru vanoti vanzi rwizi runozara nemadiro, saka vashoma ivavo tichingoinda tichingowedzera kusvika sava vapinda muhofisi, ndo chinangwa chedu.
Ndinofunga vari kuzvinzwa Honorable Kumalo, vanove mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT vatinawo pachirongwa. Aiwa, tinotenda zvikuru vagoronga. Tinotarisira kuti pazaka rinopisa apo muchanotonhorerwa kana mazoenda kunonyoresa muchizodzokera kunovhota, muchizvamunee mavhotera zvichizobuda zviri izvo, modya mudya ndigere musina kudonera mugoronga.
Tinotorya mudya ndigere nokuti save 2018 vari muhofisi.
Aiwa, chishuviro chevamwe vakawanda. Vamwe varitoshuvirawo kuti 2018 vamugabe vari muhofisi, hanzi 50-50 kumakana kwemubhora remurima.
Kunenge kwatova kuremara fungwa uko.
Aiwa, maita basa vagoronga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Ndakutendai zvikuru.
Maita basa. Christina Mukoma Chikorera vari Mukoma Chikorera muri kuZimbabwe here? Hallo.
Hallo, ndirikunzwai.
Ndimukoma Chikorera here zita?
Ndikorera.
Amukoma Korera, muri kupi?
Ndiri kumhangura.
Kumhangura kuZimbabwe.
Hongu.
Tipewo pfungwa dzenyu nokuti ndiri kuona nguva dzenge dzaakumhanya dzaakuterenuka ngoti iga.
Chekutanga ndoda kuti ngatisanetei taakusvika hama dzangu vari dhayasipora. Mutoro unorema wakutarisa pachivanze. Chepiri, avava vanoramba kuti vana vari dhayasipora vavhote. Handitiwo vane vashandi vavo vari kunyika dziri kure uko. Handito vanovhota vari ikoko kwava vanorambidzwa sei? Handizvege kana chitakura mavhoti inongotakura ese. Saka ngavasadaro.
Ndoimba kuti vanenge vachingotarisa kuti ava vari muhurumende vanhu vava vanenge vachiziva kuti uyo aripo. Ndakambonzwa Zeke ichiti inofanira kunge ichitanga yatomboteera vanhu ichiona kuti zvechokwadi uri chisora zvezimbabwe here nezvimwe zvakawanda zvakadaro, saka vaiti havakwanisi kuzviita zvose izvozvo. Handizivi kuti pangaitwa sei, asi taurai zvenyu.
Maambasadhazi vedu arikoka. Vanenge vachionawo chitupa kuti shuwa iri chizvara chezimbabwe ichi. Pavanovhotawo ivo vovhotawo zvakaitei.
Aiwa, ndizvozvo. Maita basa zvikuru. Mukoma Korera, handizive Chris kuti nguva zvadzapera pane zvauchabvunza here kuna Honorable Kumalo kana kuti kwatongokuoneka chirongo.
Ungasipete luhlelo Makumalo, upe ilizwe lilodwa nje kubalaleli.
Zvizalane zvaseZimbabwe lapi likhona. Umnyaka ka-2018 ngumnyaka wokuti sizabhukutsha sichaphe uZambezi kumbe sizadliwa zingwenyama. Bakithi, asibambenini sonke bakithi. Indima iba lula nxa sibambe sonke. Ngiyabonga.
Hai, Latis Bongile. Jonga de, that was Tabitha Kumalo, deputy spokesperson of the MDCT. And we briefly had Mr. Madok Chibasa of the NCA. He's the spokesperson. And thank you to all the callers. The name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Kandemiri, tusangana mzirongwa zve Studio 7, tunotevera, mrara zvakanaka.